kutongwa kwamarudzi naJehovha. Chidzidzo chandinacho nhasiuno chinobva muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Amos. Ini ndiri kukomborerwa hangu zvikuru nebhuku ramuprofita Amos. Handizive iwewe kuti riri kukubatawo sei. Zvimwe zvinhu zvandaitarisa ndichitarisa panyika pano, ndichifungidzira kuti izvi zvitsva izvi. Ukatarisa mubhuku ramuprofita Amos, unoona kuti zvinhu zvakange zviriko kubvira kare. Mienzaniso ndiwe zviya zvataitaura muchirongwa chakapfuura zvaakuitika mazuva ano. Kuti baba vanonodanana nemunhu anodanana nemwanakomana wavo. Ukange uchizviona zvichiitika unofungidzira kuti zvitsva izvi, asi hazvisi zvitsva. Zvese zviri kuitika mazuva ano, kupanana madzimai kwaakuita vanhu vari kwei zvino, kuti Chidimuro naMakoni vanoti iwe chitora mudzimai wangu inimbotorawo wako, kwemugovera nesvondo wozodzoka hake, hazvizi zvinhu zvakatanga iye zvino, zvinhu zvakatanga kare. Chandinoda kuti ufungisise pamusoro pacho ndechekuti zvinhu izvi zviri kumbobva pai, zviri kumbobva kupi, zviri kukonzerwa nei. Zvinhu izvi zviri kubva pachinhu chinotsanangurwa mushoko ramwari chichinzi chivi. Zviri kubva mubhaibheri, kana kuti zviri kubva munonzi nebhaibheri munyika yezvivi. Muteereri Satani ndiye baba sekutsanangura kunoita bhaibheri. Wezvivi zvose, wenhema dzose, wekunyengera kwose, ndiye anozvikonzera. Saka Satani haashanduki. Satani akanyengera baba vedu kana kuti tateguru vedu Adamu naEvha, ndiye achiri kungonyengerawo nyika kunyange nanhasi uno. Ndosaka uchiona zvivi zvisingashanduki, chiri kungoshanduka uwandu hwevanhu vaakuita zvivi zvacho. Chiri kungoshanduka maitirwo dzimwe nguva nekuda kweupenyu hwako iye zvino. Asi chivi chinongoramba chiri chivi. Zvaiitika ndozviri kungoitika nanhasi. Utsvina, uori, mhando dzakasiyana-siyana dzezvivi, upombwe, kuraradza, zvakasiyana-siyana zvatiri kuona zvichiitika mazuva ano. Chandinoda kuti uzive ndechekuti kunyange nemakare-kare zvakange zviriko, zvaingoitika nokuti Satani haashanduki. Dzimwe nguva tinokanganwa, totora sezvinonzi kune chivi chitsva chaakuitika mazuva ano, tokanganwa kuti aiwa Satani haashanduki. Zvaakanga angori ndizvo zvaari, uye ndo zvaachava kwechinguva chishoma chiri kutevera kusvikira azosungwa, sekutaura kunoita bhaibheri. Kubata kwake panyika kwatongwa naMwari, kwamiswa nesimba raMwari. Kana izvozvo zvichinge zvaitika pamwe, ndopatinozoona mashandiro aSatani ava kushanduka. Ndopatinozoona unyengeri hwake hwashanduka. Zvinhu zvamira nenzira yakasiyana nemamiriro azvakaita iye zvino. Asi pari zvino, chandinoda kuti uzive ndechekuti Satani iye yaingoveko mazuva amuprofita Amos, ndiye Satani ariko nanhasi. Satani iye aingotonga mazuva amuprofita Amos, ndiye ari kungotongawo chero nanhasi. Saka zvivi zvatiri kuona zvichiitwa nevanhu iye zvino ndo zvivi zvaingonetsa vanhu kunyange mumazuva ana muprofita Amos. Chinondifadza ndechekuti sokunetsa kwaiita Satani achinetsa vanhu mumazuva ana muprofita Amos, ndokunetsawo kwaari kuita vanhu mazuva ano. Saka chii chinondifadza apa? Chinondifadzawo apa ndechekuti mhinduro yaMwari yekugadzirisa maitiro aSatani muupenyu hwevanhu yavaingove nayo mumazuva amuprofita Amos ndiyo imwe chete yavainayo zuva rako nezuva rangu nhasi uno. Shoko raMwari rakabatsira mumazuva amuprofita Amos. Ndiro shoko raMwari rauri kupiwawo iwe kunyange pano pachirongwa kuti rikubatsire, kuti rindibatsire pazuva rako nezuva rangu rinova zuva ranhasi uno. Ndiri kuti inini, Satani haana mamwe maitiro aangaite asingagoni kugadziriswa naMwari. Hapana zvitsva zvaangauye nazvo zvingavhundutse Mwari. Haana dzimwe nzira itsva dzaangabate nadzo pakati pevanhu dzekuti Mwari vangashaye chekuita nadzo. Maitiro ake tinoaziva, maitiro ake tinoaona, maitiro ake hatisi mapofu kwaari zvekuti tinotadza kuaziva. Tinoaziva, tinoaona, uye mushonga wacho ndiro shoko raMwari. Ndosaka ndichikukoka nguva nenguva kuchirongwa kuti uuye mushoko raMwari, nekuti shoko raMwari ndiro chombo chauchazofamba nacho paunenge uchinotarisana naSatani. Haungomutarisi uri wega, unotarisana naye neshoko raMwari. Ndatini muteereri, uri kuropafadzwawo here nebhuku ramuprofita Amos? Ini ndiri kukomborerwa nebhuku ramuprofita Amos zvisingatauriki. Chinondikomborera hangu hakusi kuti ndinenge ndichifarira kutongwa kwemarudzi. Ini somudzidzisi weshoko ndinotove nemwoyo sewemuprofita anenge achishuvira vanhu kuponeswa naMwari. Asi chinondikomborera hangu ndechekuti kuita kwaMwari kwakarurama nguva dzose. Mwari havashanduki zuro nanhasi, mangwana nokusingaperi. Chinhu chipi nechipi chinoitwa naMwari chinongonakira upenyu hwemunhu anoziva kubata kwaMwari, kunyanya-nyanya munhu anoziva kuti kutonga kwavo kwakarurama. Ndichitanga bhuku rino, ndakataura kuti bhuku rino richange richitaura pamusoro pekutongwa kwakawanda. Apa ndinenge ndichitaura kuti marudzi achange achitongwa uye anenge ari marudzi mazhinji. Ndakaonesana newe hama yangu chinhu chiri pachena chokuti mubhuku muno takatanga namamwe marudzi kunze ainge akakomberedza vacho vainzi vanhu vaMwari. Muchidzidzo chakapfuura ndakange ndichitaura pamusoro perudzi rwaJudha. Ndirwo rwainge rwuchipiwa mutongo wacho. Ipapo ndipo pandakagumira ndiri. Zvino ndinoda kuti ndigopfuurira hangu mberi nechidzidzo chino ndichipinda zvino muchikamu chekutanga chatinenge tichitarisa muchitsauko chino ichi. Muteereri, chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Sezvirongwa zvakapfuura zvinova zvirongwa 4, chino chinova chechishanu. Ndachitumidzawo inini kuti kutongwa kwamarudzi naJehovha, kutongwa kwamarudzi naJehovha. Asi chikamu zvino chandava kuzotarisa, ndiri kuchitarisa chiri pasi pemusoro wekuti chirevo chaMwari pamusoro paIsraeri yose, chirevo chaMwari pamusoro paIsraeri yose. Chirevo zvino chainge chipuwa naMwari chainge chitaura pamusoro pavaIsraeri vose. Pandima yekutanga muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 3 pandima 1, shoko roupenyu rinoti, inzwai shoko iri rakataurwa naJehovha pamusoro penyu, imi vana vaIsraeri, pamusoro perudzi rwose rwandikakubudisa panyika yeIjipita ndichiti. Zvino pano Mwari havatombori nebasa nazvo kuti rudzi rwainge rwapatsanuka nepakati. Ivo vaingotaura chete vachiti vainge vachitaura kumhuri yose yaIsraeri yainge yabva munyika yeIjipita. Mumaziso aMwari vainge vasiri mhuri mbiri asi kuti mhuri imwe chete chaiyo. Hama, ndinodawo kutaurira kuti dzimwe nguva uye kazhinji kacho maonero emunhu handiwo maonero anoitwa naMwari. Munhu anogona kuona chimwe chinhu nemamwe maonero Mwari vachiona havo nemamwe maonero avo. Zvinombosiyana. Zvino kana tichizvienzanisa, Mwari ndiwo chete vanenge vachiona kwazvo. Marudzi ane gumi nemaviri aIsraeri chaingove chinhu chimwe chete chete mumaso aMwari. Anga asiri marudzi mazhinji. Pandima pandaverenga pabudisazve pachena zvandanga ndichisimbisa zviya. Ndainge ndichisimbisa mune chimwe chidzidzo chakapfuura kuti apa handi munhu ainge achitaura zvaibva mupfungwa dzake asi kuti Mwari ndo vainge vachitaura. Zvino kana munhu achitaura ngaacherechedze kuti anoti ndiani anenge achitaura, nekuti mumwe munhu anogonawo chaizvo kunyemba kuti ndiMwari vanenge vati, asi dzingori pfungwa dzake chete. Asi chinenge chichitaurwawo naMwari ngachizivikanwe kuti ndiMwari vanenge vataura shoko racho iroro. Pandima yechipiri mubhuku ramuprofita Amos chitsauko chechitatu, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 3 pandima 2 panobva papfuurira mberi neshoko rinoti, ndimi moga vangasaziva pakati pamarudzi ose enyika, naizvozvo ndichakurovai pamusoro pezvakaipa zvenyu. Ndaona hangu kuti Mwari havanyengerere munhu kana rudzi runoita chivi. Pano vataura pachena kuti ndivo chete vainge vasarudza pakati pamamwe marudzi ose enyika, asi zvino vanobva vataura zvekuti havaizorega kuvarova nokuda kwezvakaipa zvavo. Izvi zvino zvinobva zvaenda nesu chaiko kwatanga tichida, nokuti tiri kuenda tichibudirwa pachena zvino kuti Amos uyu ainge ari muprofita werudzii. Chandinoona pana Amos ndechekuti ainge asingarove imbwa akaviga mupinyi. Ainge achingoimba zvinhu zvake pachena. Ainge achitaura chokwadi chiya chinonzi nevanhu vanhasi uno achiputsi ukama. Uye Amos ainge asingatsengi manzwi. Ainge achitaura chete chokwadi sechokwadi. Ainge achitaura shoko sezvariri. Ndiye rudzi rwomuprofita wandinoda chero neni hangu dai kurudzi taive muprofita, ndaida kuva muprofita werudzi rwamuprofita Amos. Anobva abuda pachena chena achitaura pachena chena chaizvo kuti Mwari vainge vachingotonga rudzi rwaIsraeri nokuda kwezvakaipa zvavo. Ainge achitaura kuti vaizotongwa nokuda kwei, asi ainge achivataurira pachena chena chaipo kuti nokuda kwechivi chavo. Chokwadi chacho chainge chirwadza sokuvava kwamapiritsi anorapa. Ndizvo zvinoitwa naMwari izvozvo. Uye munhu kana achigona kugamuchira mapiritsi anovava nokuda kwokurwara, anenge achifanirwawo zvino kugamuchira chokwadi chero chinorwadza chete, nekuti ndicho chinomusunungura. Jesu anoti, muchaziva zvokwadi uye zvokwadi ichakusunungurai. Zvokwadi chete ndiyo inosunungura munhu. Kana munhu achitsamwiswa nezvokwadi yaMwari, ini ndiye wandinoti ane shavi remaramba denga. Zvino ndinoda kuti nditi kwauri, usabatwe neshavi remaramba denga. Nokuti kana uchibatwa neshavi remaramba denga, uchaparadzwa naMwari. Ndinotenda kuti pandima pandaverenga paya, wachirechedza chaizvo kuti Mwari vanoda kutonga vanhu ava nokuda kwechivi chavo. Mwari vanovataurira kuti vanoda kuvatonga nokuda kwechivi chavo. Hakuna munhu anotongwa naMwari asina mhosva. Munhu mumwe nomumwe anotongerwa dzake. Munhu mumwe nomumwe anotongerwa zvaanoziva. Hakuna munhu anotakurirwa musagi zvekuti achienda kudare anenge asingazivi kuti anoendako nokuda kwei. Chero munhu anenge apomerwa chaiye anoenda achitoziva hake kuti ndinopomerwa chii. Zvino ava vainge vachitongerwa dzavo chaidzo dzainge dzaonekwa naMwari. Mwari havana utsinye, havana kufanana nemunhu, uye havavengi munhu pasina. Chavanovenga chete ndicho chivi. Munhu anoda ukama naMwari ngaabude muchivi. Kana uchinge wangodaro chete, chokwadi wawirirana naMwari. Mwari vainge vataura chokwadi pamusoro pezvavainge vachida kuita. Chero zvazvo zvainge zvichiipira munhu, asi ndicho chainge chiri chokwadi chacho ichocho. Vanhu havadi kuudzwa chokwadi chinorwadza. Vanenge vachingoda chete kuramba vachingoudzwa nezverudo rwaMwari chete. Zvino Mwari havadaro. Havangarambi chete vachingovimbisa zvinonakidza chete nguva dzose. Mwari vane pamwe pavanombotaura chokwadi chinovava munhu, asi chichimupa hacho upenyu, chichimurapa mumwoyo. Ini ndingada hangu chokwadi chacho pane kuti ndizvinyengere ndichiti ndakanaka ndichizongoerekana ndapinda mukutongwa kukuru. Pandima yechitatu muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Amos, bhuku ramuprofita Amos chitsauko 3 pandima 3 chokuro penyu runoti ko vaviri vangafamba pamwe chete vasina kumbotenderana here. Uyu mubvunzo zvino uri pachena chena chaipo wandinoona hangu kuti unoda mhinduro yako iwe semunhu. Ichokwadi hama kuti vanhu vaviri vanogona kufambidzana, asi chandinoda kuti ugoziva ndechekuti vanozongodaro chete kana pane kuwirirana kunenge kuripo pakati pavo. Ndinobva ndafunga zvimwe zvandakaona ndichifamba muguta. Ndakaona vamwe vanhu vaviri vandinoziva vainge vachangobva pakuwanana. Zvino vainge vachifamba vakaita kuya kunonzi kukochekerana mumaoko. Vainge vachifamba semunhu mumwe chete chaiye. Zvino mushure mechinguva chiduku, ndakaona mukadzi amira ndokubvisa maoko ake ndokutanga kufamba achidzokera shure. Apa zvino ainge asunga chiso. Ipapo ndakabva ndangoziva kuti painge paita zvino kusawirirana. Asi pakutanga apa vainge vachiwirirana chaizvo. Chainge chichipa kuti vagofamba pamwe chete ndechekuti vainge vachitenderana. Zvino panongotanga chete kusatenderana, ndipo zvino panobva patanga kupesana. Vanhu vaviri havangafambi pamwe chete zvechokwadi kana pasina kutenderana. Kutenderana ndicho chete chinhu chingapa munhu kufambidzana. Ndinoda kuti uzive hama yangu kuti panenge pachifanirwa kuva nokuwirirana kana munhu achida kufamba naMwari. Chinongodiwa chete kuti munhu afambe naMwari kuwirirana naMwari wacho. Asika hakuna munhu angawirirana naMwari iye achifamba muchivi. Unofunga kuti mungadyidzana pane zvipi chaizvo? Kana munhu angopinda muchivi chete, hazvichatombodi kutsvaka mumwe munhu angamuturikira kuti munhu uyu anenge achifambidzana naMwari here kana kuti kwete. Chinhu chinenge chiri pachena apa ndechekuti panenge pasina kuwirirana kana kudyidzana. Hama, zvakanaka chaizvo kuti munhu adyidzane naMwari uye kuti munhu afambidzane naMwari. Asi nokuda kwechivi hapana kudyidzana kwacho. Chimwe chandinoda kuti uone ndechekuti Mwari havachazombofi vakauya kumunhu vachimutaurira kuti ngatidyidzane kana kuti ngatifambidzane. Hama yangu, iwe neni tisu yedu tinenge tichifanirwa kuenda kudivira Mwari. Iwe neni savanhu tinenge tichifanirwa kuenda kundotsvaga Mwari muupenyu hwedu. Unofunga kuti ndiani apa anenge achifanirwa kunyengerera mumwe? Munhu chete ndiye anenge achifanira kunyengerera Mwari. Munhu ndiye anenge achifanira kutsvaka Mwari. Munhu ndiye anenge achifanira kuenda kuna Mwari achiti, Baba, ndauyawo mwana wenyu, ndinodawo kuyanana nemi. Zviya zvinoitwa navanhu zvinenge zvichiramwa ramwa zvinongoitwa pakati pemunhu nemunhu, kwete kuzviitira Mwari. Nokuti kana uchinge wangodaro chete unoparara ndiwe. Zvino Mwari havatombodi havo kuti ugoparara. Chinodiwa naMwari ndechekuti ugova neupenyu husingaperi. Uye havadi kuti urarame muchivi usingafambidzane navo. Vanoda chose kuti mugofambidzana muupenyu uhu. Patabva tanzwa Amosi achibvunza mubvunzo wekutanga, zvino tinoda kunzwa mubvunzo wechipiri kubva kwaari. Pandima yechina muchitsauko chechina mubhuku ramuprofita Amosi. Bhuku ramuprofita Amosi chitsauko 4 pandima 4. Shoko roupenyu rinoti, ko shumba ingavomba dondo isina chayakaruma here? Ko shumba duku ingarara mubako rayo isina chayabata here? Izvi ichokwadi hacho kuti hazvingadaro. Shumba ndiyo imwe yemhuka yandakaona hangu inofamba zvinyoronyoro chaizvo uye inyerere. Inozongoita ruzha chete kana ichinge yawana mwana wayo. Ipapo ndipo paungainzwa ichiomba. Asi kumwe kwese uku panenge pasina kana ruzha zvarwo. Kunyange nomwana weshumba chaiye haangaite ruzha kusvikira mai vacho vachiuya. Kana mai vacho vachinge vauya nechokudya, ipapo ndipo chete pauchanzwa shumba duku ichichema. Asi kana pasina izvozvo inenge inyerere hayo. Ndinoona hangu kuti chinhu chiri pachena chena chaizvo kuti chinhu chimwe nechimwe chinenge chaitika chinenge chine chimwe chinhu chinenge chachikonzera. Hakuna chinhu chingangoitika chete pasina chikonzero. Zvino kana kuri kutongwa kunouya kuchitevera chakaipa chemunhu. Kana munhu asina chakaipa chaanenge amboita, chokwadi hapana kutongwa kumunhu iyeye. chakaipa ndicho chinodana kutongwa. Ndinoda kuti ndipedzise chidzidzo chanhasi nendima yechishanu muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Amos. Bhuku ramuprofita Amos, chitsauko 3 pandima 5. Shoko roupenyu rinoti, ipapo Amos anova nomumwe mubvunzo unotiwo, koshiri ingawira pasi mumusungo pasina kudzikirwa rugombe here? Ko musungo ungaurukira kumusoro usina chawakabata here? Mhinduro dzacho dzinongoti hadzo kwete. Pane chinenge chatoitika chete kuti zvizoitika saizvozvo. Chimwe chinhu chinenge chatotora nzvimbo ipapo. Chimwe chinhu ndicho chinenge chakonzera hacho kuti zvigodaro. Ukaona munhu zviya achiteya musungo achingoramba achidaro, anenge achiona chimuko chazvo. Anenge achiona kuti panenge paine zvinenge zvichifanira kuvapo. Kana munhu achinge ateya musungo zviya, anenge achitoziva kuti kana ndichinge ndaona musungo watsukunyuka, kureva kuti kune chimwe chinhu chinenge chabarwa hacho. Nokuti munhu anenge achiziva kuti chimwe chinhu kuti chiitike chinenge chakonzerwa nechimwe chinhu. Naizvozvo ndingati ndizvo zvinongofanana nokutongwa, kuti pave nekutongwa kune chinenge chaitika. Munhu anenge atadzira Mwari. Anotadza achatongwa chete. Kutongwa kunouya chete. Hama yangu, nokuda kwenguva yangu nhasi, ndinoda kuti ndigoguma hangu pano. Ndichapfuurira mberi nechitsauko chino muchidzidzo chinotevera. Shoko randinoda kukusiyira nderekuti vaviri havangafambidzane pasina kuwirirana. Kana uchida kufamba naMwari, tanga wagadzirisa ukama hwako naMwari wacho, ugofamba pamwe chete naMwari muupenyu huno.